Tutanga kuti Prime Minister Ethiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vamugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwemunyika yeEthiopia hwaitanganiswa nekune kana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaita zvechitsotsi, vanhu vaita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritaiwa, vamwe vakabviswa, majajisi anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadiresa kuinda pamwongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapolitians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaabve utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vamandela panguva diki yavakatonga musouth africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadini kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega, tisina kana mumwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. Vamandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize, vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri vamandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term, iwewe taonde tichitonga chiindai mberi. Nyika yese yakaburikana nhasi, ANC chaiyo iri kutonga nhasi, is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine kapasiti yokuti paatadza zvigadzirisa. Saka mucherechedzo wekuti utungamiri hweZimbabwe not all hope is lost, vamunangagwa nezano vane kapasiti yokuti vakaita reform the political which is a rotten political, the political which is decomposed, vane kapasiti yokugadzirisa nyika ino kuti iende mberi.